Ini njini marvelous mflanganya huye ndi chiti heyi no misoruye na uzedu zanasi chinambuzi 21-2019. Makore maviri anokwana nasi mushure mekunge vaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vakasiya basa mushure mekumanikidzwa kuita izvi nemauto. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoziya mirishonga yakaitika muguta reHarare apo mapurisa akatanga kurova vanhu vainge vakaungana pamuzinda weMDC pamogen Tsvangirai House nezuro. Vanhu vakawanda muguta reBulawayo vanowana rubatsiro kubva kuchikwata chezvizvarwa zveZimbabwe chinonzi Zimbabwe Citizens. Sangano reEuropean Union rinobatsira Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni gumi nerimwe emadhora ekuAmerica iyo ichashandiswa mukutengera vanhu chikafu. Sangano reHealth Services Board rokumbira hurumende kuti ripiwe mvumo yekuti ipinze vana chiremba vatsva basa sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika zvichitevera kudzingwa basa kwakaitwa vana chiremba. Muchirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa mirishonga yakaitika muHarare nezuro zvichitevera kurohwa nemapurisa kwakaitwa vanhu vainge vakamira pamuzinda weMDC pamogen Tsvangirai House. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.